Umwe akanga anyoresa kuitira kuti azovota amai Penelope Kacheche vanoti vakatadza kuenda kunovota kumusha nezuro nepamusana pekuti vakange vasina mari.
Tachine shungu chaizvo zvekuda kunovhota asi baba vakandirambidza vakati hatina mari yekuti ndiende kumusha nekuti vanosapota rimwe bato nendosopotawo rimwe saka vakaona kuti maybe ndikaenda vakandiendesa kumusha ndinganovhotera rimwe bato risiri ravo ivo ravanosapota saka ngondiri pano asi shungu dzekuti ndekuti kuri unovhota dzanga dziripo.
Muzvare Melody Chivunze vanobva kuChipinge asi vachishanda nekugara muSouth Africa vanoti vakatya kuenda kunovhota sezvo vaifunga kuti sarudzo idzi dzichaita mhirizhonga.
Miro yangu yanga iri kuti ndiendewo kundovhota kuZimbabwe asi ndakakundikana nenhau yebasa nandakatoregista. Chimwe chandanichitya futi ndechekuti ndikaenda kundovhota kuZimbabwe kunogona kuita mheremhere pasarudzo mbiri dzadzichiitika idzidzi ndogonozokundikana futi kudzoka saka ndisina kukwanisa kuenda kundovhota.
VaSamson Matimba avo vanobva kuChiweshe vanotiwo vakange vakatarisira kuti bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa richavabatsira nemari yepambisa sekuvimbisa kwarakange ramboita. VaMatimba vanoti mari yavanowana ishoma zvikuru.
Handina kukwanisa kunovhota kumusha nenyaya yekuti ndinoshanda kusecurity company. Ende kusecurity company kwacho ndinohora musi wa7. Saka mabhazi akanga apromiswa rachiyazotitora kuno kuhana kuya. Ndanga ndatokumbira off kubasa kuti ndiri kuenda kumusha kunovhota but hazvina kukwanisika kuitika izvozvo. Saka ndinokumbirawo vari kuvhota ikoko vazivepo kuvhotera sekutaura kwakaita Bobo wedu akatitungamirira for 38 years. Vazivepo kuvhotera kuti vachinje maitiro toda kuvhoterwa naChamisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuMDCT kuti sei isina kuzadzikisa zvayakange yavimbisa nhengo dzayo. Mumwe mugari wekuSouth Africa vaRomeo Manunure vanoti vakange vanyoresa kundovhota sezvo vaida zvikuru kusarudza mutungamiriri wavanoda asi vanoti vakakundikana nekuda kwekuti havana kunge vapiwa mukana wekundovhota kubva kubasa kwavo.
Nechimwe chiri chakatika kuno kuSouth Africa sevamwe vagari muZimbabwe takaita problem kuti takaregista kuvhota but hatinasi kukwanisa kuti tiwine nekuti mabasa atinoshanda hatina kupiwawo madhezi kuti titese ikwanise kuuya ikoko uyezve nyaya dzemari dzekuti tikwanise kubhadhara transport yekuenda nekudzoka ikokoko takaona kuti mari dzacho dzee dziri shoma saka ndozvakaita tichikundikana kuti tave nevamwe kuZimbabwe.
Vamwe vanoti vakakundikana kunovhota nepamusana pekuti havana magwaro ekufambisa. VaShepherd Maduna vanoti havana kuda kupedza nguva yavo mukunyoresa kuvhota nekuda kwekuti hapana zvazvinosandura sezvo hurumende iripo yakagara yakakunda kare.
Ini handina kana kutomboregista kwacho nekuti ndakaziva kuti zvakaorganizwa kudhara, region yakaorganizwa kudhara. Handingaweste mari yangu kubva kuno kuSouth Africa ndichienda kuZimbabwe 800 rand. Ndiziva kuti mavoting akatorigwa kudhara. Munhu wandaida kuvhoterwa wacho ndiye ari kutorigwa. Saka ndezvemanga-manga.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza vanoti vanhu vakawanda havana chivimbo nehurumende ZANU-PF chekuti ingaremeregedza zvido zvevanhu.
Maonero angu ndeyekuti vanhu vazhinji vanogara muSouth Africa vari zvizvarwa zveZimbabwe havana kuenda kuZimbabwe kunovhota nekuda kwezvikonzero zvakawanda-wanda. Chikonzero chokutanga chandinoona ndechekuti vazhinji vano vari muSouth Africa vari maZimbabweans havana mabasa akanyatsotsarukana. Saka kumbosiya basa munhu achienda kuZimbabwe zvinoreva kuti anogona kurasikirwa nemuhoro waanga achifanira kuwana uye iko kuenda kwacho kuZimbabwe noita kuti arasikirwe nemari. Chechipiri chandinoona ndechekuti vana veZimbabwe havana kugutsikana kuti zvechokwadi chokwadi isarudzo dziri kuzoitika idzi dzine isarudzo dzichange dziri pajekerere. Vanongofunga kuti sezvanga zvichingoitika kare nakare vakabiridzirwa. Saka vanhu havasati vanyatsogutsikana kuti zveshuwa-shuwa mafree and fair elections anogona kuitika kuZimbabwe. Saka vakangomira vachingoona kuti zveshuwa-shuwa here zvinoitika. Pada maelections achazouya vanhu vaonawo zveshuwa pane zviri kuitika ndo patingatozoona shanduko vanhu vakawanda vachiuyawo kuzovhota. Chekupedzisira chandingade kutaura ndechekuti vamwe vanhu havasi kunyatsofara nevanhu vari kukwikwidza. Vamwe ndovanopavaripo apa hapana vanonyatsovagutsa. Saka zvaitawo kuti vamwe vasaone chikonzero chakanyanya chekuti vaende vanovhota kuZimbabwe. Vamwewo havana kupuwa mukana ne kumabasa kwa wano shanda ne economy South Africa njiku shanda cha isu saka kutimu na wani nguwa yuku mbunu ya basa achenda kuna itarokata seku vota wungu nguwa achi ningiru kwa asis nungu na kutu basa resari kumasuri saka wa mwangu sarzo utai gaiti nungu zo una shuningiru mda msarzo.
Zichabuda msaruzi ya mtungamiru wenyika zinofanirwa kuziliswa mukati memazuwa mashano kuvamu suwa itu kwa saruzo. Tagamira Studio 7, Mujo Wasbeck, South Africa, Dini Mo Blessing Mujoma.